hurumende haina mari yakawedzera yakatobira vashandi mari yakanyanyisa. Kurikuwedzerwa mari kwaitwa uku kuri kuuya panguva yekuti mari yaisitambirwa muna 2012 nevashandi yatodzikira netimes 5 tichitarisa nemarets ariko nhasi. Kana vachizowedzera yadzikisa dzikira natimes 5 kuti munhu aisitambira $600 tikaidivida na 5 ndo mari yaakutambira nhasi. Saka zvazvongoreva ndezvekuti hurumende iri kunyeba kuti iri kuwedzera mari asi marets ari kukwira, vashandi vaisitambira nemainitedollars vanga vakanegoshiera nemainitedollars asi hurumende yaona kuti haisi kuda kubhadhara vashandi yakati taakubhadhara nemaratgs asi tichapota tichikuwedzerai. Vatanga yati rets yacho yakatosiyana. Izvezvi vashandi vari kugunun'una, vashandi vari kuchema. Munhu aitambira mari shoma muna January ari kutoti dai January achidzokazve nenyaya yekuti mwedzi uno wawedzerwa mari hauna chaachakwanisa kutenga.
Muri kumbotaura here nehurumende nekugunun'una kwamuri kuita uku?
Hurumende tiri kutaura nayo, takaiisira gwaro zuro ratakaiyeuchidza basa rainaro rekudzoreredza mari yedu kuti idzokere payanga iri muna 2012. Takavanyorera reminder yekuti no imbodzorereiwo mari yedu payanga iri. Kana mukatadza hatichasara tiisina chekuita kunze kwekudzokera kumastreet. Havasati vatipindura gwaro iroro, tine magwaro atosi vatumira maweekly mamwe tichingoramba tichivayeuchidza kuti mune mari dzedu dzamusiri kutipa dziri kuita kuti varombo vatadze kuita basa, vashandi vatadze kuita basa ravo nemwoyo wose, zvichaitira kuti education sector iparare kana mukarega kutibhadhara. Asi vanoramba vakatinyararira, havana zvavari kutaura nesu.
Saka muchatora matanho api kana musina kuwana mhinduro inogutsai?
Isu taida kupinda mumastreets, vakatanga kutora vanhu vaitungamiriri vedu vachiponda umwe neumwe maprovinci zvichida kuita maprovincial protest. Vakatora vanhu vachiva abdakta, vachivarova, zvakaitika kumuchinoi, zvakaitika kumashonera central, zvakaitika kumanational leaders vedu, saka siraini ari kutaura. Saka asi hatiri kuvadzidzisi vari kuti hatichizomirira ipapo. So ndorinouya ratiri kuita tichatenge tichitora vamutorimuve tichipinda navo mustreet. Ii kambeni yatiri kutanga next week kana zvinhu zvedu zvafamba zvese zvakanaka. Tichange tichiwana vamutuli mustreet. Vamutuli munhu wacho tingamushaya, asi tichauya nechimisikidzo chavo. Anenge aine chishuwo chaainacho chekumukumbira mari, vanhu vese vachange vachisangana navamutuli mustreet. Izvi tiri kuzviita iri gadziriro yekuti panovhurwa zvikoro, vadzidzisi vachange vakagadzirira kuti vamutuli takasanga navo mustreet atichizowana kuti pamari yedu hatichazodzokera kumabasa kusvika vatibhadhara. Tine urongwa hwakawanda hwatiri kuita nekuti vadzidzisi vatotsvirira, havana chekudya, havakwasoenda mhuri dzavo kuzvipatara, havakwasoenda vana vavo kuzvikoro kusvikira mumasalaries avo ariziviwa. Vatiritwawo sevanhu, asi tiri kuona kuti vari kure kure neupfumi hwenyika, uchidywa nevashoma shoma varikuratidza mazuva akanyanya.